Ndinoona kuti zvese zvakatamba mushe ukatarisa Senegal yakazokoheswa kwasara 6 minutes ndopataona kuti yakakoheswa 2 goals asi yaigona kuti nge ichiwanawo poti pamutoro and tinoona kuti yakarohwa netimu tikati maybe ndo timu yakatarisirwa kuti nge ichipedzisira iri pamusoro peloko Netherlands saka iye zvino vanofanira kuti vange vachizama kuti varove kata vanogona kuwana 3 points ipapo vozotamba neEcuador paEcuador ipapo vakatraya kuti vawane points vanogona kunge vachienda kunext round vakarohwa zvavo nechikwata cheNetherlands asi vakatraya zvikuru zvokuti tiri kutarisira kuti vachaimprova especially tichitarisa kuti vakatamba apa vasina mutambi wavo mukuru Sadiemane iye akakuwara saka nemai chiro nekuona kwangu vakatamba mushe chaizvo zvokuti vanogona kuti kana vakarohwa kata otwa neEcuador vanogona kuti vange vachienderera mberi
tombotarisa mitambo yeTunisia neMorocco munoona sei kutamba kwavakaita
Tunisia tinoona kuti yakaita mushe kuti inge ichikwanisa kudrawa neDenmark 0-0 kazhinji kazhinji maAfrican countries anowanzorowa pakutanga ipapo asi vakaita mushe kuti vange vachiwana 1 point iyezve mumwe mutambo wavo wakati womei ndowefrance asi vanogona kuti vange vachimiramira paaustralia pationa kuti australia yakarohwa nefrance 4-1 saka vanogona kuti vange vachitraya zvavo kuti vamiramire ipapo vachizotamba neaustralia tirikuona parezvino vari pasecond palog ipapo saka takatarisira kuti vange vachienderera mberi vachiita mushe iyezve Morocco yaita mushe kuti inge ichikwanisa kuwana point kune Croatia apa dzatamba 0-0 asi kune Belgium pagroup yavo ipapo iyoyo group F saka paBelgium zvinogona kuti zvinge zvakatiomei kuMorocco kuti inge ichiwina asi paCanada inogona kuti iwine chaizvo saka matimu matatu ekuAfrica anogona kuti angatiita mushe pamagroup avo iwavo.